Nhema neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri. Tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo zvita24/2017. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiriri wePeople's Democratic Union Party vaChristopher Vengwani Sibindi vanoti havaoni hurumende yava Emmerson Mnangagwa ichiita sarudzo dzakachena gore rinouya. Munyori mukuru weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vaDouglas Monzora vanoti mashoko akabuditswa nerimwe pepanhau haana kunyatsotsanangura nemazvo zvavakataura izvo zvange zvakonzera mutauro mubato ravo. Vaimbove gurukota redunhu reMidlands muhurumende yavaRobert Mugabe vaJason Machaya votamba zororo rekisimisi vari muchitokiti mushure mokusungwa vachipomerwa mhosva yeuori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori mukuru weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vaDouglas Monzora vanoti mashoko akabuditswa nerimwe pepanhau haana kunyatsotsanangura nemazvo zvavakataura asi vanoti mushure mokuburitswa kwenyaya iyi yanetsa vakakwanisa kutsanangurira mutungamiri wavo zvavaireva munyaya yakaburitswa neSunday Mail iyo vanoti haina kunzwisisa zvizere pamusoro pezvavakataura.
Ndambotaura na Eva Jameson Timber vanova vari kuita negotiator wedu havasati vapedza distribution yemasits uyezve havasati vauya nayo kupati. Saka isusu seMDC tinowizana neAlliance asi tinofanira kuchipedzerana kuti masits atinoendesa kuma alliance partners nemamwe anosara ndeapi. Towizirana kuti masits aya tinovagowana sei pakati peMDC nemapartners ayo.
Tataverenga mupepanhau kuti makataura zvakasiyana imimi na president weMDC yenyu. Zvakafamba sei?
Aiwa, chakaitika ndechokuti takanga tisina kuonana na president. Ndakazoona president letter ndikavatsanangurira kuti ndairevei. Zvandaireva ndezvokuti tichimirira kuti vanhu vasarudze vagowa nemasiti semapolitical parties taakuchifanira kuita isu sevanhu veMDC kuchiita candidate yedu nokuti kwasara 6 months chete dzokuti tipinde mumaelections. Saka tinenge tichida kuti maMPs edu macandidates edu awane mukana wakakwana wekukwanisa kukamba nawo, wawane mukana wakakwana wekuti vazikanwe nevanhu mune nzvimbo dzavanenge vachienda idzodzo. Ini ndanga ndaita suggestion yekuti tinofanira kusarudza macandidates then kana panzi alliance partners akupiwa mamwe masiti tinodropa macandidates anenge asarudzwa iwayo.
Munofunga kuti vanhu venyu vangazvitambira?
Zvinhu zvinotambirika chaizvo. Mutemo wedu weMDC unoti secretary general anofanira kuti adedzere kuti kune vanhu vanoda kuita macandidates vaya vachikwanisa kunyoresa kana kuti kuapplya. Saka inguva yatinofanira kunge tichipa vanhu nguva yakakwana iyoyo yekuti vaapplya vanoda kuapplya. asi nyaya iripo ndiyo kuti hatisi kubusa chirangano chealliance kwete. EMGC yakuda kusarudza makandidesi ayo. Ndiri kufundidzirawo kuti kuma alliance partners iko kuya uko wane ma internal processes avo ekutarisawo kuti makandidesi avo achava nani nani. Kana vadaro vozouya nemakandidesi iwayo tozofilda ari makandidates ealliance. Asi party imwe inofana kuita process yekuchitanga kutsvaga makandidesi ayo. Ndo zvandaireva chete izvozvo.
Munofunga kuti zvese izvi mungazviita mukapedza rini?
Sekuona kwandiri kuita tanga takatara kuti kusvika end of February.
Pane vamwe mubato renyu here vasinganyatsofara nenyaya yemaalliance?
Ndichatsoziva zvangu. Asi chandingataura ndechokuti nyaya yealliance takataurirana tikapedzerana.
Avo vange vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vari parunhare muHarare. Vaimbove gurukota redunhu reMidlands muhurumende yava Robert Mugabe vaJason Machaya vari kutamba zororo rekisimisi vari muchitokisi mushure mukusungwa vachipomerwa mhosva yeuori. Mutori wedu wenhau Taurai Zhava anotipa nyaya inotevera.
Kwetarara Machaya vaHilary Garkai vaudza Studio 7 parunhare kuti vaMachaya vari muhusungwa paGokwe Prison paGokwe Center uko kune mabhizinisi avo. VaGarkai vati darira magistrate paGokwe rakaramba kuti vabvise mari yechibatiso vachiti vakumbire kubvisa mari iyi kudare reHigh Court sezvo mhosva yavakatarisana nayo yekushandisa masimba avo zvisiri izvo kana kuti abuse of office muchirungu iri nyaya hombe. VaGarkai vati vaMachaya vachamiswa pamberi pedare musi wa15 ndira asi vati hapana zvimwe zvakawanda zvaanokwanisa kutaura parizvino sezvo vati vari mushishi rekuedza kuti vaMachaya vaburitswe muhusungwa. VaMachaya vanonzi vakashandisa masimba avo zvisiri izvo vakapa nzvimbo yekuvakira dzimba kune vamwe vanhu vange vasingakodzeri. Mutauriri wemapurisa amai Charity Charamba vati havasi kuziva zviri kuitika kuna vaMachaya kunyange hazvo vanzi vavo nezvekusungwa kwavo mumapepanhau. Zvichakadaro bepanhau rimwe chete rinotiwo vakambo vegurukota rezvekurima vaJoseph Made vari muhusungwa muHarare vachipomerwa mhosva yeuori. Pakugadzwa kwavo semutungamiri wenyika munambudzi vaEmerson Mnangagwa vakati kurwisa uori ndicho chezvimwe zvinhu zvichakosheswa zvikuru nehurumende yavo. Muongorori wezvematongerwo enyika anoshanda akazvimirira ega vaDidmas Dewa vanoti kurwisa uori chinhu chakakoshesa zvikuru munyika sezvo uori chiri chimwe chezvinhu zviri kuita kuti mamiriro ezveupfumi munyika arambe akaipa. Asi vati kurwisa uori uku hakufanirwe kuitwa kuchitariswa kuti munhu abuda mumba mani.
Corruption haidiwi musociety uye mutungamiri wenyika vaMnangagwa vari kuratidza kuti havasi kutomboda kunzwa pane munhu wecorruption. Unoziva kuti corruption dziri kuitika mapublic sector, muprivate sector, kune corruption inotyisa. Tikatarisa nyaya manje yava kuitika mazuva ano inogona kutishungurudzei nyangwe iri direction yakanaka yatorwa naPresident. Inyaya yekuti vanhu vari kusungwa vanhu vanga vari mubato reG40 vanga vari mufaction yeG40. Dai President netirawo recorruption rave waida rabata kunyangwe nevamwe vatungamirire vane huori hunozikamwa hunoonekwa kuzvisinei nekuti ane faction ipi.
VaReginald Shoko vanove mukuru weAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland vatsinhirawo izvi vachiti vanhu vose vari kupomerwa mhosva dzine chekuita neuori kubva pakapinda vaMnangagwa panyanga vanhu vanoonekwa sevaive muchikwata cheG40 chairwira masimba neTeam Lacoste inonzi inotsigira vaMnangagwa. VaShoko vati vanhu vanoita zveuori vanofanirwa kubatwa nemutemo zvisinei kuti ndivanani kana kuti vane ukama hwakaita sei nevatungamiri venyika.
President Mnangagwa vari kuoneka vachishanda nenyaya dzecorruption chisungwa vanhu vanga vasingasungiki kugovernment yakapfuura. Asi kune mitauro yakawandisa kuti kungosungwa vanga vachishanda pedyo neG40 vichisiya vamwe. Saka tetarisire kuchienda mberi kuti kuchasungwa nevamwe vanozviti vari pedyo paMnangagwa vanowanikwa vane mhosva dzecorruption kuti nyika ibudirire. Rane zuro hurumende yanga isingaisungi vakadaro. Totarisa kuti zvinoendera mberi hazvizongofadza rushi.
zhinji asi ndizokuita basa riendere mberi.
Nyaya yehuori unonzi waiitwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende nechimwe chezvinhu zvaishorerwa hurumende yavamugabe nevakawanda. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m. 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Anemi mchurongwa ndini Tanonoka Wande. Varimi vakawanda mudunhu reMashonaland West vanoti vachange vari muminda vachidyara mbeu pakisimusi sezvo mvura yakanonoka kunaya mwaka uno. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti mvura yakanonoka kunaya gore rino izvo zvakaita kuti vazhinji vavo vanonoke kudyara mbeu. Nguva dzakawanda mvura inotanga kunaya mumwedzi wambudzi asi gore rino mvura yakatanga kunyatsonaya svondo rapera. Mumwe murimi ambuya Gertrude Ojeri vanorima kumakonde. Ambuya Ojeri vanoti havakwanisi kufara vasati vapinda mumunda sezvo muri imo munoita kuti vararame nemhuri yavo.
Ndomunese mumunda madzika ndikapinda mumunda andifare ndisandapina muda nekuti muda unobva zvese ndomunopfundisa yangu unoraramisa mhuri yangu. Mhuri yangu kuti irarame mumunda ndisina kupinda mumunda handisi mai hapana Christmas ndisina pina munda handingatangofara kamumunda mune dhangi handina kudyara hamuna chinhu mune dhaga chete saka ndiri kuitei.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari wekumakonde amai Merisa Kasanze avanoti vachatanga vamboenda kumunda mangwana kunosakura vozodzoka kuzopemberera kisimusi nevamwe.
Mangwana tichanga ndavoenda kumunda ndonoona kumunda kwangu kwakamira sei kana kusakura ndotosakura ndozoya ndoita zvandoda kuita kumunda fesi.
Amai Kasanze vanoti kisimusi inozotevera vanhu vaguta.
Ndokune maguta ose kumunda Christmas inozoya after kuguta handizi maguta anobva mumunda.
Asi vakalisto muzvane nhamo vanoti mvura haina kunge yanyanya kununuka zvayo asi vanoti mangwana vachazorora sezvo vadyara chibage chavo nhasi. Vamuzvane nhamo vanoti vachadzokera kumunda musi weBoxing Day kunofirita mvura ikasanaya mangwana.
Mbeu nhasi ndaisa kubva mvura yanaya imweye nhasi ndaisa saka nezuro pakanaya nezuro paya ndoumbira nhasi ndokunosa ndoti basi ndokusiya ndatoita everything sane mvura yanaya iyi nhasi aiwa mhere mangwana Christmas Day kwasa uyeni ndombo sera nemhuri chichindimbo ndichimona then mso wa 26 ndichabva ndadzokera ndinoita se ndonofirita ndokunge mangwana mvura isinaita se ndisina kunaya bcausenhasinesa ndiopasi saka ida unofiritwa mani saka ndozita mso wa 26.
Vanhu vakawanda vanoenda kumamisha kunopemberera zororo rekisimusi negore idzva vaine hama neshamwari vachiyamura nekudyara nekusakura muminda. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Atha Chigoriwa.
Vamwe vanotengesa zvinhu paAvondale Flea Market iyo iri paAvondale Shopping Center muHarare vanoti dambudziko remari riri kudzosera sure basa ravo. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya iyi.
Vatengesi ava vanoti gore rapera vanhu vaishaya pekutsika nekuwanda kwavo vachitenga zvinhu pamusika uyu. Asi gore rino kune vari kudzokera kumba pasina chavatengesa. Mumwe mudzimai wechikuru anofamba nemadondoro Gogomolin Madzamba vanoti havasi kuwana mari sezvo vanhu vari kutadza kutenga zvinhu nepamusana pedambudziko rekushaya mari.
Hakuna mari, hatipana chatiri kumbotengesa nekuti hakuna maforeigners. Maforeigners ndo anotenga art, ndo atinotengesera. Hudu, ndatinoya kutengesa nezvinhu zvakadhirewa zvechinyakare, mbira zvese nemhuka dzakavezwa, mamaski zvakawanda, hosho.
Amai Gladys Chodo kufa avo vaimboshanda muhurumende vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka nepamusana pedambudziko remari.
Zvinhu zvanoraya rakati makash shortages achi vanhu mabasa havana mabasa. Saka masales ataiita onyata kuita iye zvinoizvi zvatosiyana. Towards Christmas kudaita ichiita masales ekuti taitoita mamwe malate night shopping tichiisa malight ekuti tinopedza kuma 7 kuma 8 but iye zvinoizvi hazvisiri zvikuitu chezvo because vanhu havachaiwana mari yakawanda, vakatowanawo mari yekuti vadye zvavazoiwana yekutenga mbatya vashoma vari kukwanisa kuzviafoda izvozvo. So business generally radzikira.
Asi mumwe mukomana Pondai Pirato anoti zvinhu zvake zviri kutengwa chaizvo nekuti anotambira kubhadharwa neecocase.
This year ndira chokwadi kasa zviri nane than last year. Because last year takanga tiri pamahwani yekuti mari kwangu sina. Plus pakazongopindawo mabhondi tikatanga kuitawo mari zviri nane. Like now so far zviri nane.
VaVictor Zirewa vanotengesa mafoni vanoti gore rino business riri nani nokuti mafoni avo ari kutengwa chaizvo, asi dambudziko zvakare nderekuti vari kutenga neecocash.
Business like this year zvikuratidzika kuti zviri nani, denge siri nyeme ecocash zvayo. Vanhu vari kufambawo vachitenderirawo vachifambawo vachiva vachitengawo vachimboti rememberwo mumacustomers edu. Zvatikushuvira ndezvekuda yangu kurutiwo ecocash yacho maybe kana taikwanisa kuonawo mari yacho yatiike tichiswipa tichiita maecocash tichiita sei business riri riendere mberi.
Vamasiwa Nyamundana vanotengesa hembe dzemando yeAfrican attire vanoti zvinhu muZimbabwe hazvina kumira zvakanaka, ndokusaka business repa Avondale Flea Market risiri kufamba zvakanaka.
Business is slow, harina kunyatsoita sezvarinoita mamwe makore ese. Slow this year sarinongoda kungoti pamwe zvinhu zvacho nyaya yekuti pamwe zvinhu hazvina kumira mushe munyika.
Avondale Flea Market inofarirwa neruzhinji rwevagari vemuHarare nokuti hapana tsvina sezvinowanikwa mudzimwe nzvimbo uye yakarongeka chaizvo. Asi gore rino huwandu hwevanotenga hwakadzikira pasi zvakanyanyisa. Ndakamirira Studio 7 kuAvondale muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Mutungamiriri wePeople's Democratic Union Party vaChristopher Rengwani Sibindi vanoti havaoni hurumende yavaEmerson Mnangagwa ichiita sarudzo dzakachena gore rinouya. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare, vaSibindi vati hurumende yavaMnangagwa inongori nevanhu vamwe chete vaibatsira vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kuita sarudzo dzisiri dzejekerere. VaSibindi vati havaoni hurumende yeZANU-PF ichiita sarudzo dzakasununguka munyika.
Hatingambovimba navo nokuti tinoziva zvakawanda zvavanochiita zvavakamboita. Saka vane nzira dzakawanda dzavanoshandisa, dzimwe dzokuisa masoja vachiti mama wevheterani. Ende kuti ndidinini vanhu ivava vauya kuzoti vazotipa elections handezvekunyepa. Kupinda kwavaida zvinoreva kuti kwakaita izvozvo zvinoreva kuti vagara vachida kupinda vachishaya. Havangangouyi for 6 months nokuti 6 months in fairness chaiyo chaiyo chiro kuisa inini chaiyo chaiyo kunzi fesi yangu irapo ndinomudya Mnangagwa.
VaSibindi vatiwo vana veZimbabwe vanoda shanduko vanofanirwa kuita chirwirangwe voisa mutungamiriri anenge akunda muna 2018 kunyange zvazvo asingadiwi nemauto.
Isu takasimba kudarika military sevanhu ichokwadi ichocho. Kazhinji mukatarisa zvakaitika musi 17 November pakamacharano mauto paakatanga akatanga achiita senge ari kuti vhundutsa munzira mune mugwagwa, inini ndakandiripo ndakatozviona ndikafamba nekuti ndakabva kusaidhi kuZambia ndikazofamba ndikaenda kusaidhi kuMozambique ndichiona munzira. Vakanga vasina ushamwari kuti chizityise, saka handimunoona kuti muso vakazoona nechimacha muso 17 nekuwanda kwakanga vaita vakabva vachinja unhu hwavo vakaita ushamwari nekuti vanhu vakawanda chaivo vanhu ndivo vane simba kudarika masoja masoja aripo kudzivira vanhu asi vanhu vakawanda kudarika masoja uyezve vanhu vane simba kudarika masoja uyezve vanhu ndivo vanofanira kutaura zvinotaura kuti masoja kuda taure kuti zvinhu ngazviite nzira yakadai tisingazivi kuti zvirongwazvo ndomaita hamira zvakaita.
Mumwe mudzidzi wezvidzidzo zvepolitical science vachamunorwa mugombedzi vatsigirawo pfungwa dzavasivindi vachiti havaoni mauto achitambira mutungamiriri wavasingadi kunyange akakunda musarudzo dza2018.
Kutaura chokwadi tichida kuongorora zviri kuitika muZimbabwe iko zvino izvo zviri pachena kuti mauto ndiwo ane simba kudarika dzingave nhengo dzezanupf kana kuti ani nekuti mukaongorora mayatoro avakaita chinzvimbo kuna vamugabe kana kuti mabvisiro avakaita vamugabe pachigaro anoratidza kuti ndivo vanosarudza wavanoda kuchatongi uyezve tikatarisa muna 2008 mauto amwe chete vaya ndivo vakatadzisa vatsvangira kuti vapinde mushure mekunge vahwina saka izvozvi zvakaitika zvo zvinongoratidza kuti mauto ndo anga achida kuti vamunangagwa vapinde kwete munhengo dzezanupf hadzidzo dzakasarudza sekuti mauto avashandisa chisimba tsaro chavo kuti vamunangagwa vapinde vakaisa vavanoda chishandisa chisimba chavo vachibvisa vanga vasingadi saka kutaura chokwadi pa2018 ipapapa pasadzo dzatakatarisana nadzo handioni zvichibudirira kuti anenge ahwina asingadiwe nemauto achakwanisa kutonga munyika inoi.
Mubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance wakaudza vatori venhau kuti ucharwisa kuti kuitwe sarudzo dzakachena pamwe nekuona kuti masangano ekunze akaita seUnited Nations, African Union nemamwewo apiwa mukana wokuongorora zvichaitika mwedzi mishoma sarudzo dzisati dzaitwa panguva yesarudzo pamwe nemushure mesarudzo. Vachitora mhiko yekuva mutungamiriri wenyika vamunangagwa vakavimbisawo sarudzo dzakachena uye dzinoitwa murunyararo asi vamwe vanoti havatambiri nemwoyo wese mashoko avamunangagwa vachiti munhu akagara muhurumende kwenguva yakareba ari gurukota rezvemutemo rinoona nezvesarudzo asi havana zvavakaita mukuvandudza mutemo yesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Yasvika nguva yekuti timboenda kuna Evans Zininga uko anotipa chirongwa chevechidiki akamirira Blessing Zulu weStudio 7.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chatinotarisa zvinoitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndini Evans Zininga, ndakamirira Blessing Zulu muzuva ranhasi. Tabva taita rombo rakanaka, tawana hurukuro nemukuru wevechidiki muzanu PF vapupurai togarepi. Vatogarepi, tinoona kuti kwave nehurumende itsva. Zvinyi zvawanikwa nevechidiki mukuenda mberi kwenyika?
Zvawanikwa navavechidiki panguva iyoyi ishandukuru kutungamiriri kwenyika yedu kuwana mukana wokuita zvose zvavanoda vakasununguka. Chanyanya kusimbiswa nomutungamiriri vaED Mnangagwa ndechokuti vanoda kuti munhu wese ave nechokuita pakubudirira kwenyika yedu uye mukuronga upfumi hwenyika yedu. Vamunangagwa vakasimbisa kuti vanoda kushanda pamwe chete neruzhinji rweZimbabwe kuti kuwanikwe mabasa evechidiki, kuwanikwe kubudirira kuda vangada kuita mabasa avo amaoko dava ne rumwe ruzivo runyanzvi hwavainahwo vaushandise vakasununguka husingatsarudzi kuti unobvepi, unoera mutupo upi, uri webato ripi, asi kuti iwe muhana mako munotiisa mwana weZimbabwe ndinofanira kuishandira wobva waisatimba rako rose neunjere hwavo hwose kuti Zimbabwe ibudire napo napo newe uchibudirirawo.
Mati mane here zvirongwa zvatovapo zvamungati makazvigadzirira kuti zvipinze vechidiki mumaitiro nemaendero ekuenda kumberi nenyika yeZimbabwe?
Zvirokwazvo mubato redu reZANUPF vechidiki vakarongeka chaizvo neyatinoti yepligi yedu yanga ina magwaza apo napa takatomagadzira kuti avharike iwawo munhu wose amire panzvimbo yake agoita basa rake asi urongwa hukuru hwatinahwo ndehwoupfumi ministry ine nini inofanira kunge ine yatingati muchirungu yuti desk vanofanira kuona umiriri wechidiki kuti ministry imomo ungaienzi local government pavanotaura rezvedzimba raisaizvo chikamu chevana vadiki.
Kune bhanga revechidiki rainzi Youth Empower Bank. Mungaitewo ruzivo rwekuti chirongwa chebhanga iri chava pa stage ipi pari zvino?
Vachina masa vakataura chishandisa ivheni kucongress yedu yomusangano wedu wezanupiefu kuti uongwa uhwo hwaakadhuze dhuze kuti bhanga iri rivepo. Mari yatingati yokutanga nayo kana kuti seed money inenge yatovapo kuti bhengi iri ritange, ende isu tinovimba kuti bhengi iri mukuumbwa kwaro rinenge rakatarisa richinyatsoziva yatingati mamiriro oupenyu.
Avo vanga vari vatogare pi mukuru wevechidiki muzanu PF vachitaura nesu muchirongwa chedu chatati chiona nezvenhau dzevechidiki. Ini ndini Evans Zininga ndauya ndakamirira Blessing Zulu muzuva ranhasi.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko tinonzwa hurukuro yakaitwa naJonga Kandeemiri weStudio 7 naPastor Micah Mafukidze vekereke yeUnited Methodist Church avo vari muno muAmerica mudunhu reTexas.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Yesu simba rangu
simba rangu.
Ini ndinoitwa Pastor Micah Mafukidze, ndiri chizvarwa chekuZimbabwe, ndakaberekerwa kuShurugwe, ndikakurira muguta reGweru, ndomandakaroorera kusvika ndaitawo mhuri yangu ndichizodaidzwa naMwari ndirimo muGweru imomo, ndichigamuchira kudaidzwa kwangu naShe. Ndikaenda kuchikoro cheBhaibheri kuSouth Africa makore angaita maviri nehafu kusvika ndapedza, ndokwandakapedzera ndichizouyawo kuno kuAmerica mugore ra2013 takokwawo kubasa raMwari. Kana zvino ndokwativi pari zvino ndiri kushanda nebandiko reLovers Lane United Methodist under Zimbabwean Fellowship. Ndo vatiri kushanda navo, Mwari vachitiitira zvakanaka. Saka ndinoda kutenda nomukana wakadai wandapiwa navaJonga pamwe chete neVoice of America. Nyaya yatakatarisana nayo yeChristmas kana kuti yeKrisimusi, ndinongotenda kuti inguva yatinoungana sedzimhuri semacommunities kucherechedza kuberekwa kwaKristu Jesu. Bhaibheri shoko raMwari rinotaura kubhuku ya Matthew chapter 1 verse 21 kusvika ku25, but ndichataura pamusoro peverse ya21 iyo inotaura chiti iye achazvarwa mwanakomana ugomutumidza zita rinonzi Jesu, nokuti ndiye uchaponesa vanhu vake pazvivi zvavo. Takatarisa neChristmas nokuberekwa kwaKristu, inguva yokutemberera, inguva yokudanana, inguva yokupa kune vasina. As we fellowship takaungana tichikurukura tichidya tichipemberera, asi chinhu chikuru chinoratidzwa neKrisimusi inyaya yoruponeso rwakaunzwa kuburikidza nokuberekwa kwaKristu Jesu, ruponeso pachirungwano salvation. So tinofara zvikuru nokuberekwa kwake, nokuti ndo zvakaunza kuti tinge tiri zvatiri tizonzi maKristu. Zvakabva nomukuberekwa kwaKristu Jesu akazopiwa somwanakomana naMwari kuti tive patiri pano nhasi. But nguva yeChristmas inguva yatinotarisa kwairi, toreflekta, totarisa upenyu hwedu, zvikuru kunyanya kune vasati vaziva Mwari, kuti ngaingorega kuva nguva yokudya nokunwa nokuita zvose zvinoitwa, but munhu otarisa upenyu hwake oziva kuti pamusoro pazvose ndinofanira kugamuchira Jesu ave Ishe naMambo muupenyu hwangu. So we come together as families, we come together as a community kuti Mwari agotiitira zvakanaka.
Aiwa, maita basa zvikuru Pastor Mafukidze, maita basa zvikuru.
Ndinokutendai mukoma Jonga nenguva yakadai pamwe chete nepfenyuro yenyu. Mwari ngaakuitire zvakanaka. Ndinokuvimbisai mese muve neChristmas yakanaka.
Avo vanga vari Pastor Maika Mafukidze ve United Methodist Church vari parinare ku Texas munom America na Jonga Kandemiri we Studio 7. Se zvonguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Munyori mukuru we MBC inotungamirwa nava Morgan Shangirai vaDouglas Monzora vanoti mashoko akabudiswa nerimwe pepanhau haana kunyatsotsanangura nemazvo zvavakataura izvo zvange zvokonzera mutauro mubato ravo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.